Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kubvumbi 19/2019 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rakafa Jesu Kristu.
Kana kita kugadzira nyaya yekupura wechokutanga vamunangagwa vanofanira kukumbira ruregerero sezvo vakanga varipo paitwa nzongo yefe yemuparanzongo naizvozvo muparanzongo ngaapedze nzongo yake nokugeza maoko murwizi rukuru rwenyika nokumbira ruregerero nekuziva kuti kune vakafa kune vakatambudzwa ende hurumende kana chiita zvinhu anenge ariko akamirira hurumende anofana chero chipikisana zvedu nawo anofanira kuti ange achibvuma kuti pakaitwa zvakashata uye tinokumbira ruregerero
mutungamiri weMDC vanelson chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanirwa kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika munyaya dzezveupfumi, vatenderi vechiKristu vari kuungana munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachirangarira zuva rekuroverwa pamuchinjikwa kwaJesu Kristu pamwe nokufira kwaakaitira zvivi zvavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Avo vatenderi vesvondo yeRoman Catholic yeUganda Martyrs muHarare umo vafamba nemigwagwa vakatakura chipianiso vasati vaenda kuchechi yavo kunoita munamato weGood Friday. Mumwe mutenderi amai Eugenia Piri vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rakakosha zvikuru sezvo ndipo apo Jesu akafa akaenda nezvivi zvavanhu vese.
Zvatiri kuita izvi mucherechedzo wekurangarira Ishe wedu Jesu Kristu maroererwa akaitwa pamuchinjikwa achi fira isu kuponesa isu vatadzi. Zuva ranhasi tinorikoshesa nekuti ndo rakafira Ishe Jesu Kristu isu vatadzi kutiponesa. Vakaroverwa musi uno watinoti Good Friday. Akaroverwa achibva aenda nezvivi zvedu zvose ndosaka tichiri koshesa.
Mumwe wechidiki apinda mumunamato wanhasi Abraham Moyo anoti ari kufara zvakanyanya nhasi nekuti ndiro zuva musiki vakaratidza rudo rwavo rukuru kuvanhu vese.
Munoona kuti chii zuva ranhasi rakangonaka pakuti izuva redu ratakapiwa naMwari. Mwari wakatifira kuti sutu tiche get rid of the sins angatinawo. Saka munoona kuti tinofanira kupembera nekufara nekucelebrata zuva ranhasi zvakanyanyisa chaizvo.
Reverend Sam Malunga vete Healer Christian Network vaudza Studio 7 kuti vatenderi vemachechi mashanu ari pasi pemubatanidzwa uyo vakaungana kuMelford uko vari kunamata vachicherechedza kurovererwa pamuchinjikwa kufane kumuka kwaJesu Kristu. Vamalunga vanoti vafara kuti vatenderi vauya neuwandu hwavo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika.
Kuda kwevanhu veZimbabwe kunamata kutaura chokwadi vanhu vakaungana muzviuru zvavo nzvimbo dzakasiyana-siyana vachishumira nokurangarira kuroverwa kufa nokumuka kwaJesu. Izvozvi zvese tichitaura kudai kunyange zvisina kumira zvakanaka asi kuda Mwari kuri munyika yeZimbabwe kwevana veZimbabwe vanhu vakaungana sisi yedu kuna upadini njareti hila kushia netu kisama kiregi mashano atinu division 5 wateka munga na uwadu wedu kuna kumia fort.
Asi Pastor Kava Mubadi vetshondo ye Christ Life Church vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo Good Friday riri zuva rakakosha sezvo riri zuva rakaunza ruponeso nekuregererwa kwevatenderi vechikristu. Nengo zhinji dzesvondo yavo dzatadza kuenda kugungano resvondo yavo rekucherechedza zuva iri kwachivi kumasvingo nekuda kwekuoma kwezvinhu. Vatenderi kubva kumachechi akawanda vanoungana vachinamata kutanga nhasi kusvika musi wemuvhuro apo vanopembera kumuka kwaJesu mukufa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvihuru nezvihuru zvavatenderi vechikristu zvafora nhasi muguta reJerusalem zvichitevedza nzira inonzi yakafamba naJesu Kristu akatakura muchinjikwa kusvika paakaroverwa pamuchinjikwa uyu. Vanhu vafora ava vabva kunyika dzakasiyana-siyana vachipinda nemunzvimbo gumi nenomwe dzainanga kuCalvary kana kuti Golgotha, uko Bhaibheri rinoti ndiko kwakafira Jesu Kristu. Kufora uku kwazoperera muchechi yeChurch of the Holy Scepter, umo vechitenduro chechi Kristu pamwe nemaOrthodox Christians vanofungidzira kuti ndipo pakaradzikwa Jesu akazomuka mukufa nemusi weEaster Sunday. Mapurisa emuIsrael nemauto ange akapakatira zvombo achengetedza vanhu vanga vachifora ava, uye izvi zvaitwa murunyararo. Zuva reGood Friday rinocherechedzwa pasi rose nenzira dzakasiyana-siyana. Vatenderi vanowirirana kuti zuva iri nderekurangarira kufa kwaJesu Kristu uyo akazomuka nemusi wesvondo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kutanga vakumbira ruregerero kana vachida kugadzirisa nyaya yegukura hundi iyo vakati vanhu vanofanira kusununguka kutaura nezvayo. Kubva muna 1983 kusvika 1987 vanhu vanogona kusvika zvikuru makumi maviri vakaurayiwa kumatebeleland nemidlands nemauto e5th brigade. Vamunangagwa ndivo vaive gurukota revasori. Vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti iyi yaive nguva yokumbopenga asi vakaramba kukumbira ruregerero. Asi vamunangagwa kubva zvavakasarudzwa vakavimbisa kugadzirisa nyaya yegukura hundi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Gukura hundi chiitiko chakatirwadza. Tarisai muone Rwanda iri kupembera makore 25 ichirangarira zvakashata zvakaitwa muna 1994 kwakaparadzwa vazhinji nerumwe rudzi. Hazvifani kudaro kuti vanhu vasvike pakadaro, nokuti zvine zvakonzerwa nekutepfinyira kwakaita dzimwe mhepfenyero sana ZBC dzinokonzera kuti muve neruvengo. Tichingotaura bato rimwe chete kana ruvengo rurimwe bato nerurimwe boka rerimwe munyika nemumwe mutauro, izvozvo izvo hazvikurudzirwi, zvinoputsa nyika. Chatinoda kuvaka nyika.
Saka vamunangagwa vanofanira kutanga vaita sei?
Kana chida kugadzira nyaya yekukura chokutanga, vamunangagwa vanofanira kukumbira ruregerero sezvo vakanga varipo paitwa nzongo yesei. Nimuparanzongo naizvozvo muparanzongo ngaapenze nzongo yake nokugeza maoko murwizi rukuru rwenyika nokumbira ruregerero, nekuziva kuti kune vakafa, kune vakatambudzwa. Ende hurumende kana achiita zvinhu anenge aripo akamirira hurumende anofana, chero chipikisana zvedu nawo, anofana kuti ange achibvuma kuti pakaitwa zvakashata, uye tinokumbira ruregerero. Tabva ipapo tichienda kuchokwadi chii chakaitika. Tapedza chokwadi tochikumbira vari mumunharaunda, madzishe, masabhuku vanokurudzira nokutungamirira maruwa nenharaunda nema vafundisi wedu mapasta nemabishopi kana vaprofita vari munharaunda vanoteererwa macommunity leaders votungamirira nemacivic players votungamirira nyaya yokupodzwa kwemaronda nechokwadi sezvakaitwa kuRwanda kwanga kuna izimakachacha court yekuti vanhu vaiungana munharaunda muraini votaura navo zvakaitika nezvakadi zvakati vanhu voregerana ipapo zvichitova zvine zvavandidzwa nehurumende kwete zvana peace and reconciliation inobva kumusoro ichienda pasi aiwa mvura haifani kudaro inofanira kubva kuzasi uko ichikukura zvakaipa zvose yozouya hayo kumusoro zvibve pasi vanhu vodzorerwa pavakakanganiswa restorative justice rehabilitative justice and even restitutional justice kuti vanhu vadzorerwe pavakakanganiswa vanhu vangadzorwa upenyu hwavo asi togona kunoonawo vakafirwa navabereki togona kunoonawo vakafirwa namabreadwinners toonawo vasina mabirth certificates toonawo vane zvikwanisiro nezvibatsiro zvavanoda kubatsirwa nazvo sezvo chiri chikito chakaitika munhoroondo neuchapupu hwenyika toda kuti zvigadziriswe
mutungamiri wemdc vanelson chamisa vachitaura vari parunhare vari mublawayo nablessing zulu westudio 7 asi mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba avo vakamboti vamunangagwa vainge vasinei nezvakaitika vachipomera vamugabe mhosva vanoti iyi yaive hondo uye kwakafa vanhu kumativi ose studio 7 yakundikana kubata vacharamba kana gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi sezvo vange vasingadairi nhare mbozha dzavo Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vati zvakataurwa navacharamba ndizvo chaizvo zvinomirira pfungwa dzehurumende
tinoda kuti tizive kuti ruregerero rwacho runenge rwuri rwechii nokuti nguva yakaitika zvegukura hondi kana kuti zvinonzi gukura hondi zvacho yanga iri nguva yehondo toziva tose kuti masoja abva kuhondo anga iri zano vane zipra vakapinda mumakembi vakatadza kuwirirana kukazova nemadividends aisapotwa nesouth africa saka izvi takazvitaura zvichiburikidza pamasure apa zvichitaurwa navageorge charamba kuti kana yarwiwa iri hondoka ihondo kana yapera inoitwa ceasefire haikumbirirani ururegerero ndozvaazviripo yanga isiri nyaya yekuti pane munhu abuda nemapfumo nemiseve achinopfuura munhu asina mhosva yanga itori vanhu vakabatsirana makano vachiti uyu achiti hazviiti uyu achiti hazviiti saka kururegerero runenge ruchikumbirwa nderwei hakuna ruregerero runokumbirwa kupera kwehondo kupera kunaka kwezvinhu kune munhu wose saka gukura hundi haina munhu angati nhasi ndii ndakaiita kana kuti ndii ndakakonzera kufa kwevanhu kana ndii ndakakonzera kufa kwanhingi kana kwanhingi chinhu chakaitwa nekuda kwehondo nekuda kwokurwisana tozviziva tese zvakaitika zvakakonzera kuti kana britain pachayo iti zvechokwadi vanhu avo vari kuita aya anonzi mawar crimes vari kuuraya vanhu vasina mhosva matourist vari kuuya vachifambawo zvavo kuona muvictoria falls vaibatwa vachiurawa saka nemaroad block aiitwa nemadividends iwayo vachibata munhu wose vachiburutsa vanhu mumabhazi vachiuraya vanhu vese vanotaura chishona vachiuraya madzimai akazvitakura zvakakonzera kuti hurumende itange yambotuma riya bandiko rinonzi law and order repolice kuzosvika vaona kuti aiwa itori hondo pachayo iyi saka hakuna zvakadaro hakuna ruregero runokumbirwa pahondo asi toda kuti vaya vanenge vakasara ndozviri kutaurwa napurezidendi munangagwa izvozvo kuti vakasara vakapona muhondo iyoyo vana vevanhu iva vawanewo mabirth certificate vawane recognition vabatwawo zvakanaka vaone kuti vari munyika yavo asi kwete kuti vagoti ndakatadzirwa navamunangagwa kana ndakatadzirwa navamugabe kana ndakatadzirwa nanhingi kwete iyi yanga iri hondo chaiyo
asi kahonorable Mutodi vari kutiwo kaivo mauto e5th brigade pane dzimwe nguva vaizopfurikidza mwero vachiponda vanhuwo zvavo vasina mhaka imhosva yavari
kupomerwa kupfurikidza mwero kunowanikwa munzvimbo dzoso dzose ende ndokwatiri kuti ikoko kuri kuinvestigatwa neya inonzi national reconciliation commission handizvi kupfurikidza mwero kunowanikwa kadai tikatuma mapurisa aizvozvo kuti endai munodzinga vanhu vari kuita demonstration isiri pamutemo mapurisa anowanikwa kadzimwe nguva achipfurikidza mwero hazvirambiki izvo zvinowanikwa izvozvo asi hazvigoneka kuti mutungamiri wenyika akumbire regerero kuda kwomupurisa kana aonekwa mupurisa wacho iyeye ndiye anosungwa
mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Gwaro regweta rakaferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016 vaRobert Mueller rinonzi riri kupa mukana vasori vemuAmerica kuti vazvirove matundundu avo pakufungira kwavo kuti America inofanirwa kunge yakapindira mumufambiso esarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2016. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaratidzira mumigwagwa yeguta reKhartoum kuSudan. Vanhu ava vaudza kanzuru yemauto iri kufanotonga kuti ikurumidze kuisa utongi hwenyika iyi mumaoko everuzhinji. Vemakereke muZimbabwe vanoti urongwa hwavo hwekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaite hurukuro dzekuti nyika yotora gwara ripi huri kuenderera mberi. Munyori wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti kunyangwa hazvo bato reMDC riri pakati pekugadzirira Congress yaro, hurukuro idzi dziri kuenderera mberi.
Tinotarisira kuti panguva inotevera zvino kana kuri kuti zvagadzikana, tinoziva kuti mamwe mapato anga vane Congress yavo iri kuuya. Tinotarisirawo kuti kana Congress yavo ichinge yapera, dzimwe nguva tingatsvaka nzira yekuti zvichaita sei kuti munhu wese ange aripo patafura mapato akasiyana siyana acontribute panyaya yekutsvaga solution inobatsira kuti nyika yedu iende kumberi. Tinoziva kuti zvakakosha izvozvi nharirano dziri kutoitika, but zvinganakisa zvikuru kana munhu wese akavapo patafura.
Kana paita misangano akadai, vaChamisa havauyi, vaMnangagwa vouya, kana kuti vaMnangagwa havauyi, vaChamisa vouya, chii chiri kuitika pa Reverend Mtata?
Nhaurirano dziri kuenda kumberi, dziri kuitika pamalevels akasiyana siyana, but sezvamunoziva political dialogue iri kumanejewa nevanhu vakapuwa basa. Takanzwa chewe commission yegender nechewe NPRC vakapuwa task yekuti vaite zvini political dialogue. Isu chatinofunga kuti charamba chikurudzira nechokuti kana zvichibvira munhu wose ange aripo patafura iyoyi, Zimbabwe at 39 inofanira kuti izvitsvagire nzira yekuti yoenda kupi kumberi, iri pfungwa inobva kumaZimbabweans.
VaMnangagwa navaChamisa munoona sokuti vangabvuma kugara pasi vakataurirana here?
President Mnangagwa vakataura vakatsikidza chero zvino pavataura apa, vataura vachitiwo vanoda kuti munhu vataure nemunhu wese. Kana titeerera vaChamisa vachitaura, vanoratidza kuti naivo vanotsvaka nzira nokuti vanoda kuti vange varipo. Patisati tasvika ndepokuti zvichafamba sei.
Asi pari zvino mativi ese ari kuteererawo zvamuri kutaurenyu.
Isu hatina ijana rakakura panyaya iyi vahwandi, tinongovavo vanhu vanokurudzira.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vachitaura vari parunhare kuHarare. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paUniversity of Pretoria School of Public Management and Administration kuSouth Africa uye vari nhengo yeMDC, Dr. Chikanai Masia, vanoti vemakereke havangakwanisi kuyananisa vakuru vemapato vari kunetsana. VaMasia vati nyaya iyi yava kuda kuti SADC nemamwe masangano epasi rose apindire.
Machechis ari kubata nyaya iyi vashoma nokuti mamiriro eZimbabwe ari kuafektwa nemaactors akawanda. Saka pane toda kuti pawedzerwe maactors kuti mhaurirano idzi dzigone kufamba.
Vamunoti vanofanira kuvamo kuti vabatsire kuyananisa vaviri ava, vakaita sevapi?
Tingatarisa iwo mapato maviri, totarisa iwayo atingati macivil society varimo munyika. Asi zvekare tinoziva kuti vane vapindira vapindirazve yatingati direction iri kutorwa nepolitics dzenyika vanosanganisira SADC neAfrican Union ndo vari kusimbisa rimwe divi ratingati yava munangagwa kana vasimo mukati menhaurirano idzodzi hazvigoni kuti zvifambe saka vanofanira kuunzwawo United Nations inofanira kuvamo zvikuru sei transition iyo haizovi nekuvimba saau kuburikidza nemashoko ayanga ichitaura
nderipi zano ramungape vemakereke vari kuedza kuyananisa vamunangagwa neavo vemapoka anopikisa
vemakereke dambudziko guru ravainaro nderekuti ruzhinji rwavo vanozikamwa nekumira norutivi kwete kumira pakati vanozikamwa nekumira nezano zhinji vari kuwana vari kungoiwana nokuti vachamisa munhuwo anokoshesa zvechechi saka pakadaro panorema kuti tibvumirane nhasi kuti isusu vemachechi vari vega vane zvavangaita kuti nhaurirano idzi dzibudirire
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari nhengo yemdc dr Chanyai Masia vachitaura vari parunhare vari kusouth africa yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yevoa shona nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitwa nevazhinji pazororo reeaster Taurai tinzwe mukoma Fred Matenga yakamira seiko Easter yenyu kwamuri ikoko
kuno kuiri kutapira zvokuti anenge asara hameno kuti anenge akaitwa sei the weather is perfect in UK for the first time what a nice beautiful warm weather and we've got all the best artists at the moment from Zimbabwe they are all in May
kunzwa kuti yekuine aiwa mafaro kuna ana baba Harare kuna Japreza kuna Jasigna Westonyeni ndianani vamwe vari pachirongwa chenyu
ndo vari point tine umwe one of our DJs anonzi DJ Dosh anenge ari muchinda akamirira Impala car rentals and he's kind of like a DJ ambassador who's here so we've got Wingy D as well not to forget that saka literally speaking is the best of the best in Zim there's nothing else you can ask for
saka zvichange zvichitika kupiko izvi mukoma
zvere kuitika muLondon Kumana Park panonzi paRoyal Regency and tomorrow in Saturday we are in Leicester pamusha mukuru ndo the central part of England tinenge tiri kunonzi Ramgaria venue and then on Sunday in Bray
Victoria mwemutereri alo mukoma tinashe makadiko
Muri sei, ku Fort Lauderdale ku Florida.
Zuva ranhasi rakakosha sei kunemi semaKristu.
Mufananidzo wekufa nekumuka kwaKristu nhasi iFriday ndiro zuva rinonzi rakaroverwa Kristu tichifananidzirwa kuroverwa kwezvitadzo zvedu. Apo musi unoroverwa Kristu nomusi unotaurwa naKristu achiti zvapera wese ave nemukana wekunosvika kuna Mwari pache zvake iye. Musi wesvondo no chimufananidzo wekumuka kwaKristu kuvafi kwekukunda rufu kwaakaita achimuka nekuti isusu tinoziva kuti Kristu tinotenda semaKristu kuti Kristu mupenyu
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
mitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi yakamira seizvi ZPC yarova Blauwe Chiefs 1-0. Ngezi Platinum yakunda Chicken Inn 1-0. Yada Mangange 0-0 Netel 1. Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi mangwana apo FC Platinum iri pamusha neHwangi yati yambokundwa kubvira makundana aya atanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chepangano ine mapoints matanhatu kubva mumitambo mitatu yavatamba pari zvino. Black Rhinos nemakepekepe Capes United dziri kusanganawo mangwana zvekare muHarare. Dynamos iyo iri kutatarika zvinotyisa iri kupinda munhandare nemuvhuro apo inenge iri muRufaro Stadium neHerentals. Mumusha meDynamos mave nemitauro mushure mekunge Dimbare yarohwa mumitambo miviri yakateverana apo yakatamba neHwange pamwe neChicken Inn. Nengo yeDynamos Supporters Club vabata ikwaedza vanoti murairidzi wavo Lloyd Chigove anofanira kugadzirisa chikwata chavo nechimbi chimbi Dimbare isati yadzokera payaive iri mwaka wapera.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to gather the team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped.
Mwaka wapera, Dynamos yakapedza gore rese ichirwisa kuramba iri Premier Soccer League ndokupedza iri pachinano chegumi makundano ezvikata gumi nezvisere aya. Asi mumwe muteveri weCapes United vatapiwa mahwengwa vano Dynamos haifanire kudzokera mutsika yavo yekare yekungodzinga dzinga vararidzi vachitiwo Chigove ari kuda kupiwa nguva yekugadzirisa maGlamour Boys.
Ngavangoregedza ziva zvekuti havo vazoti hanzi kana tikangorohwa magumi akadai tochinja coach, ngaumbomira wakadaro voona kuti zvinoenderera sei mberi.
Asi mutambo mukuru panguva ino yezororo yeEaster ndeuyo uri muBarber Fields Stadium umo Highlanders iri pamusha neTriangle nemuvhuro zvekare. Vatsigiri vechikwata ichi vari kugunun'una nematambiro echikwata chavo zvekuti Bhosvo inofarira kukunda kuti idzimure kuchema kuri kuitika uku. Bhosvo neDimbare dziri kutamba nemuvhuro dzipiwa nguva yekuzorora mushure memutambo weIndependence Trophy nezuro uyo Highlanders yakakunda 2-0. Mimwe mitambo iriko nemuvhuro yakamira seizvi: Chapungu vs Harare City, Manika Diamonds vs Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombonzwa baba mechanic Manyurike nekambo kavo pamuchinjikwa.
Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Vakamuronga na Jesu nda wangu. Vakamurovera Jesu nda wangu. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Ari pamuchinjikwa Jesu nda wangu. Ari pamuchinjikwa Jesu nda wangu mambo. Yo yo yo. Jesu nda wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Vakamurovera Jesu nda wangu. Ari pamuchinjikwa Jesu nda wangu mambo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Jesu wangu. Ari pamuchinjikwa. Vakamuranga na Jesu nda wangu. Vakamurovera Jesu nda wangu. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo.
Kambo kanobva kuna baba mechanic Manyurike kanonzi pamuchinjikwa. Ndo panopera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda bako.